This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya ziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 25/2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kambiri ina kutrakta yecentral government rinovamirira. Saka kana hurumende iine nzvimbo yayo iine lendi yayo muHarare, final planning authority inenge iri kanzuri.
Kanzuri yeHarare inoti iri kuenderera mberi nekupwanya dzimba dziri pedyo nenhandare yeHarare ichibatsira hurumende. Vamugabe vodzoka kumusha kubva kuzororo asi vakawanda vachiti havaone vachigadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Vatsigiri venhabvu vogunuguna nekudyiwa kwechikwata chemawarriors kumakwikwi eChan kuRwanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMike Chideme vanoti kanzuri yeHarare yakakokwa nehurumende kuti ipwanye dzimba dziri pedyo nenhandare yendege. Izvi zvinotevera mutauro wakanyanya munyika wekuti ndiani akapa kuti dzimba idzi dziputswe. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaimbenge vataura gore rapera kuti dzimba idzi dzaifanira kuputswa sezvo dzainge dzakavakwa panzvimbo isina kukodzera pedyo nenhandare yendege yeHarare International Airport. Pane dzimba dzinodarika chiuru chimwe chete dziri kupwanywa pari zvino nekanzuri yeHarare. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachideme kuti tinzwe zviri kuitika.
Nguva vanhu vakapuhwa nguva yekugadzirira, nguva yembofu yakakwanira vanhu, nguva yembofu yakakwanira vanhu. Vanhu vanenge vachingopuhwa samweidambe, zvakaugadza mweidambe, zvakaugadza mweidambe.
Ko sei kanzuri yakazofunga kupwanya dzimba idzi iko zvino? Inyaya yekuti mutungamiri wenyika anga ati dzibvere kana kuti zviri muurongwa hwenyu?
Kanzuri yakatongopinda kunobatsira hurumende, vanhu vakavaka pastate lane. Kanzuri yakapinda kunobatsira hurumende.
Ko kana iri hurumende handiyo here inofanira kuita izvozvo? Zvinofamba sei?
Kanzuri isubstructure yecentral government rinovamirira.
Hongu.
Yes. Saka kana hurumende iine nzvimbo yayo iine lendi yayo muHarare, final planning authority inenge iri kanzuri. Isu tinoisu tine final say paplanning, asi yanga iri state lane. Vakatikokwawo kunzi ai uyai mutibatsirewo tiite vanhu vavavanga vatobva kudhara, vanhu vaigara ikoko kuya kodzosi vanga vatobva tida kutobisaisa zvavaveka. Zvino kune vakanga vasati vabva vaita havabvi, zvino vatakazvinobatsira kubhidha ivavo.
Vamwe vanobvunzawo kuti sei muchimirira kuti dzimba dzitange dzamira dzozopwanywa, zvinenge zvichifamba sei?
Iwa vanhu vanenge vachitoudzwa kunzi musavaka apa, ivo vachiita nharo. Nokuti zvekutopwanya izvi kazvinisa hatitori kutopwanyira vanhu dzimba, zvototipiririsawo chose. Asi kungoti vanhu vanenge vakavaka panhu pasingatenderwi, panhu pasingaite dzimba dzinge dziripo. So zvinozongosara chapo kuti dzimba izvozvo dzipiswe. Asi zvekupwanyira vanhu dzimba hatitombozvidi. Zvokuti vanhu vange vachichengetedza mari yavo, vanhu vakachengetedza midziyo yavo, vanhu vange vachifara kuti ini ndakavaka panhu pasatenderwa. Tinotoshuvirawo kuti dai vanhu vauya kuzoo kuti vanhu vaenda kukanzuru, vanhu vapuwawo nehurumende panzvimbo dzinotenderwa kuti vavake dzimba dzavo pavasinga zoputirwi. Icho chishuvo chete checho sekanzuro.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Chideme vari parunare muHarare. Bato reMDCT rinoti sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzoka munyika, vanofanira kuita musangano wechimbi-chimbi nemakurukota avo kuti vatsvage mazano ekurwisana nenzara iyo iyo yapfunya chisero munyika. Vamugabe vakadzoka munyika nemusi wechishanu nemhuri yavo vachibva kuzororo ravo regore roga roga. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai uye mutauriri webato iri vaobeti Gutu vanoti kunyangwe zvakawanda zvichifanira kukosheswa nehurumende, nyaya yenzara ndiyo inofanira kuti igadziriswe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naNtungamiri Nkomo weStudio 7 navaGutu.
Tinongotenda hedu kuti kudzoka kwavanoita kana kwavakaita vaMugabe kunosakisawo kuti vaseve mari, nokuti kwavanga vari kumhiri kwamakungwa uko kunana Dubai uko kunodhura. Vanga vachigara mahotera epamusorosoro, vachidya zvepamusorosoro. Saka tachingoshuvira kuti dei varamba vari muno vasangoita zvokufamba famba. Asi zvedu tichiziva kuti hachero vari muno havasisina nezano nokuti vakwegura, tongotiwo dei vachizorora. Asi zvinenge zvakanaka hazvo zvavadzoka kudai, dei vachiti kabhineti yagara pasi zvechimbi chimbi yaona kuti disaster ratakatarisana naro rezhara iri redraught ragadziriswa sei. Ndodambudziko guru ratiri kuona. Asi musharuko wavo toziva kuti munhu anoda kufamba. Vhiki iyo ino takatohwa kare kuti uchange ari mundege akananga kuAddis Ababa kuEthiopia.
Ko, panyaya dzeupfumi apa?
Panyaya dzeupfumi hapana chinochinja, nokuti vaMugabe vava nemakore makumi matatu nemashanu, 35 years muchirungu, vari panyanga. Utongi hwavo hwanga huri utongi hweudzvanyiriri, hwanga huri utongi hwemumbimbindoga, utongi husina zvido zvavanhu pamberi. Saka handioni upfumi hwenyika huchinzi hungatswakatuka nokuti Mugabe wadzoka. Tinongoona unongoramba uri mutserendende, nyika ichingoenda kumaziva ndadzoka. Chinongodiwa chete kwakungoti dei musharukwa ava vachizorora vaenda kunoona mhou dzavo dzinokamiwa vari kugushungo estates kumazowe. Zera ravo vakwegura zvokuti tingachatarisira here kuti vangachatibatsira panyaya dzeupfumi. 92 years yangova hariyo fanzirofa, hapana chinobuda.
VaObed Gutu ndivo mutauriri webato reMDCT vanga vari parunare muHarare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo nhengo yepolitibhiro yeZANUPF vamunyaradzi po mangwana tikavabvunza nezvemashoko avaGutu.
VaMugabe havaudziri izvozvo neMDC kana namakurukota okuMDC. Vagara vaine sistimu yavo irimo yokuona kuti chikafu chafamba sei. Kubva gore rapera hurumende yavaMugabe yakatanga kuimpota chibage chibva kuZambia chichipinda muno muchimwe chirotori kuBulawayo. Ndakambotenderera munyika ndikatoona marori arikusova chibage achipinda vanhu kumaruwa. Vanhu vakutopiwa chibage izvezvi, vasina kumira kuti purezidendi vambodzoka kuzororo kwavanga vaenda kunozorora. Asi kuti zvazvagara zvakarongwa zviri kungofamba zvichingoitika. Saka handioni kuti tine betserepe zvati kutaurwa naOberko.
Ko, zvavanga vachiti zvinhu zvese zvinenge zvazvamira nekuti vaMugabe vanga vasipo?
Kusaziva mashandiro ehurumende yaPresident. President is just the leader. Vakastructure zvinhu zvavo zvokuti nyange vakanozorora, hurumende yavo inosara ichifamba. Hapana chaichingodiwa kuti kabhineti iite kuti tikatsvipinde. Ministry of Agriculture iripo, Social Welfare iripo, Ministry of Finance iripo. Ndo dzinoimpota chibage, dzoona kuti chafika kuvanhu. Hazvimiriri president. We don't run a country. Nyika ino hairaniwi nomunhu one. Inoraniwa nehurumende yakafetwa zvakaisvonaka navaMugabe.
Asika vamwe vanoti vamangwana zvinoita kuti zvinhu zvitonge zvamira, inyaya yekuti hapana dare remakurukota rinogara kana vaMugabe vasipo kana misangano yepolitibhiro chaiyo.
Izvozvo hazvitadzisi hurumende kushanda, nokuti pane maprograms akangotorongerwa ministry by ministry. VaMugabe vane mvumo yokumbotorerawo zororo rekufema somunhu wese wese, munhu wenyama. Saka ngatitege kuchingwa kuti kana vaenda kunozorora hurumende yavo yamira. Hurumende yavo inoramba ichirana iyo yangwasi.
Nhengo yepolitibhiro yeZANUPF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Zvichakadaro, kurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi mubato reZANUPF pakati pechikwata chinonzi G40 nechimwe chinotsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Gurukota rinoona nezvenyaya dzevakarwa hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa, ava vanonzi vari muchikwata chiri kutsigira vaMnangagwa, vaudza bepanhau reNewsday kuti kurwisana kwavo nechikwata chavati chinonzi G40 kwanyanya kunyanyisa nekuti chikwata ichi chiri kuda rutsigiro rwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava akavabvunza kuti sezvo vaMugabe vadzoka munyika vari kuona here vachigona kuyananisa zvikwata izvi.
Zamara vamugabe kana vasiya chigaro kana kuti vamugabe vachinge vafa asi zvekusiya chigaro kuna zvinhu zvisiri kuitika munguva inotevera nguva pfupi iri kutevera asi aizoni zvanoti chinhu chokwenesa vamugabe bat havachina simba rakanyanya rekuti vakwanise kuyananisa mapato ari kurwisana mubato rezanupf.
Saka ichapera sei hondo iyi vavhavha semaonero enyu?
Kusera kwazvo kuchati netsei kana kuri kuti vada zvokudzingana vakaita pavakadzinga chikwata chaitungamirwa naJoyce Mujuru chakaikomedzera mhosva yefactionalism. Vakada kudaro vanoramba vachimudzingana asi ndirikuona kuti vari kuonawo mubato wezanupf kudzingana dzingana kwavari kuita kuri kuungikena musangano wavo zvizvo takatarisana nesarudzo dzekuita vana 2018 saka handioni pane kudzingana dzingana kwakanyanya kuchaitika asi kuti bato rezanupf tinoriziva kuti kana roenda kusarudzo ibato rinenge raakutaura nezvirimwe chete zvisinei nekuti iye ari kusapota bato ripi kana kusapota bato ripi zvakakosha mubato rezanupf ndechekuti vamugabe ndivo vachitungamiri vebato rezanupf ende mafaction ese arimo zvezvino vari kuita vanozivaiwo kuti vamugabe ndivo mutungamiri wezanupf ende tichazonzwazve kana tatarisa nesarudzo dzatatarisana nadzo kuti pangosara gore rimwe chete rinova gore rinotevera ende kupfuura kwegore tichaona kuti zanupf vanenge vaakutaura nedinginda rimwe chete kana vanenge vakutaura nedonzo rimwe chete rekuti vamugabe ndivo candidate wezanupf naini chisa 2018.
Tichitarisawo zveupfumi hwenyika muri kuona kudzoka kwavo vamugabe kuchibatsirawo here upfumi uhwo huri kuramba huchienda kumawere?
Chinhu chavapachena chinofanirwa kuti tinzwisise sana yezimbabwe ndechekuti bato rezanupf rinotungamirwa navamugabe rakoniwa nyaya dzeupfumi hwenyika asi zvinhu zvichada n'anga asi zvinhu zvichada muprofita asi zvinhu zvichada ana magodo ana godobori asi chinhu chavapachena.
VaBlessing Vava vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Rimwe sangano revarairidzi vari kumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kuzoratidzira zvakasimba kana hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo hwekuti varairidzi vanenge vatadza kupasisa vana mubvunzo kusvika pazvikamu 50 kubva muzana vasapiwe mari dzavo dzemihoro. Sangano iri rinoti rinotendera nawo nemamwe masangano akaita seZimta nePTUZ pakushoropodza danho rehurumende rekudzora varairidzi vari pazororo kubasa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo, asi tabata mutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure avo vati nyaya yekusabhadhara varairidzi kana vana vafoira haina nematuro ose.
Hurumende inenge iri kuita muono uri kukatipesa nei nechokwadi nekuti kupasa kana kusapasa kwevana gaisimba kara ticha chete kune zvinjiri zvinotarisirwa kuti mwana wacho ari kunzi apase kwapaari kudzidza ari nzvimbo yakaita sei ane zvakakwana here zvinoita kuti akwanise kudzidza kubva kwaabva nekuchikoro kwaari kuenda kunodzidza pane mufambo wakatunhu wakareba zvakadii mwana iyeye kumba kwaabva aona chikafu here chakakwana chekuti adye kuti pakuverenga kwake kunge anga ari munhu asiri akatarisa pachinangwa chimwe chete saka hurumende kana yaakutora kufoera kwemwana yotidambudziko raticha tinoona kuti vanhu vapererwa vaungozama nepese pavanogona kungoti vaine varaiva vari kushanda nesimba kwazvo muripo yakakwana yavanokodzera.
Tiri kunzwawo kuti pane nyaya yekuti varayiridzi vari pazororo ngavadzoke kubasa, zviri kufamba sei? Ndo zviri kutoitika here?
Tine vamwe vadzidzisi vatatotanga navo nhasi vanga vakaenda kuzororo kumazororo avanofanira kunge vachiwana vatonzi vadzoke kumabasa izvezvo vatange basa unove uchinyi hwemhando yepamusoro nekuti vanhu ava tikatarisa vanoita makore manomwe vachishanda vachiunganidza mazuva avo ekuti vazokwanisa kuzorora. Makore manomwaya kana akwana vaakuti zvidakuchimboturawo befu pabasa guru randaanzibata onzi hazvichatenderwe kutura befu. Uyezve hurumende haisi kuvazivisa kuti zvinozva muchatenderwe kuzorora chakuripai sei mazuva enyavanga maunganisa.
Saka muri kuronga kuita sei sevarayiridzi kuti mugadzirise matambudziko aya?
Ini hatisi kungobatanidza pamwe chete nekampeni yatiri kuita yatiri kuti nepachirungu kampeni for the restoration of teacher dignity. Ticharamba tichishandisa nzira dzakasiyana dzakasanganisira kuenda mumasvisi tichimanikidza hurumende kuti ikwanise kudzorera dignity yaticha ave munhu anoremekedzwa musociety zvaisimboitwa kare.
Mutungamiri wesangano rerural teachers union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvavana vadiki mugungano reUnited Nations, reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF, rinoti riri kuongorora vana vemunyika yeMalawi mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vakawanda vavo vave kurwara nenyaya yekushaya zvekudya. Malawi yakatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. UNICEF iri kubatsirwa nebazi rehurumende yekuBritain rinonzi Department of International Development. MuAmerica chando chakadonha kutanga nechishanu kana kuti snow chinonzi chakanganisa zvakanyanya nzvimbo dzekumabvazuva kwenyika iyi kusanganisira New York neWashington DC. Vanhu vanosvika 25 vanonzi vakashaya uye zvikoro zvakawanda nenhandare dzendege nemaindastry akawanda akavharwa nekuda kwechando ichi. Kambani yekuGermany inogadzira zvekupfeka yeAdidas AG inoti yamira kushambadzira nesangano rezvekumhanya reInternational Association of Athletics Federation kana kuti IAAF nenyaya dzekuti vanhu vakawanda vanopinda mumakwikwi ekumhanya aya vari kushandisa mishonga isingatenderwe kana kuti madrugs kuti vabudirire mumakwikwi avanenge vachikwikwidza. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kurudzira veruzhinji kuti vaenderere mberi nekunoongororwa kana vaine chirwere chegomarara. Sangano iri rinoti kuita izvi zvinobatsira chose nekuti chirwere ichi chikaera chakomba muviri wemunhu zvinonetsa kuchirapa. Mashoko aya ari kuuyawo apo sangano iri riri kuita gadziriro yekucherechedza zuva regomarara inoitwa musi wa4 kukadzi gore rega rega. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro nemutungamiri wesangano iri, amai Junior Mavhu.
4 February gore negore ndiro zuva rinorangarirwa gomarara rinonzi World Cancer Day, rekuti pasi rese vanenge vachirangarira gomarara zuva iri. And isusu as an organization gore rino tiri kurecommemorata neMinistry of Health and Child Care, takabatana nemamwe mastakeholders akawanda. Zvikafamba zvakanaka tiri kunoirangarira tiri kwaMutare. Ndiwo kwatinenge tiri gore rino tichirangarira pamwe chete nawo pazuva iro.
Makatarisa zuva iroro, mungati nderipi gomarara riri kunyanyotarisana nevanhu munyika pari zvino?
Pari zvino kune kumadzimai kune gomarara remuromo wechibereko rinonzi cervical cancer, rinoteerwa nebreast kuno mamwe magomarara akaita vanakaposi sakoma ariko kuvanawo kunewo ariko handisi kuyatoziva mastatistics but kuvana kunewo magomarara ariko at the moment kuvarume kune prostate nanayo vanakaposi sakoma vanozongoteerawo mumashure meprostate
paongororo dzamuri kuita mungati uwandu hwevanhu vari kubatwa negomarara munyika huri kuwanda here kana kudzika makatarisa dzimwe ongororo dzakamboitwa munguva yapfuura
takatarisa ongororo dziri kuita Chika, uwandu wewanu wane gomarara huri kuwanda. Endi ndichataura zvino zvikonzero zviviri zvekuti inogona kunga iri kuwanda muwanhu sechirwere ehe asi zvakarewo tinogona kunga senyika takukwanisa yatinoti reporting kuti vanhu vane gomarara vakwanisa kurekodwa mastatistics achizobuda so uwandu huripo hunogona kunga huri hwekuti ehe zvechokwadi vanhu vari kurwara nezvirwere zvekenza senyika takukwanisa kukepcha vanhu vese vanogwara negomarara sezvogona kubudisa mastatistics tiri kutaura nezvavo iye zvinoizvi
tombotarisa hedu pane mamwe magomarara amataura aya vanhu vangaende kupi kuti vaende ivo kunovhenekwa uyezve kuridziro yenyu ndeyei imi seCancer Association of Zimbabwe
I think mazuva ano muZimbabwe kukutariswa kwati wandei tikatarisa mapublic institutions edu magovernment hospitals vanoongorora gomarara maprivate hospitals anoongorora magomarara maclinics mamunicipality clinics ecity of Harare anokwanisa zvakare kuongorora magomarara kuzoitawo maorganizations akaita naCancer Association PSI nemamwewo akawanda vanoongorora zvakanyanya tichitarisa gomarara remuromo wechibereko cervical cancer
ongororo idzi dziri kuitwa pachena here kana kuti zvinofamba sei
dzinoitwa pachena tikatarisa mamunicipality clinics mazhinji anoita pachena PSI kana tisingakanganisi vanoita pachena so kwakawanda kunoitwa pachena zvekuti vanhu vanokwanisa kuenda kunobatsirwa
imi kurudziro yenyu ndeyei seCancer Association of Zimbabwe kune avo vangangofungidzira kuti vane gomarara
kurudziro yedu ndeyekuti vanhu vasamirire kuti vatange varwara kana kumirira kuti vatange vaone kuti pane zvinenge zviri kuitika pandiri vanhu ngavanoongororwe vasati varwara tinokurudzira kuti kucity of Harare magovernment hospitals vese vanoongorora saka vanhu ngavaende kunoongorora kunoongororwa kana usingaziwe enda panearest health clinic iri padhuze neni wobvunza kuti zvandiri kuda kutestwa izvi zvinowanika kupi vanokutaridzai
mai mavhu pane zvingaitwe neveruzhinji here kuti vasazowanikwe vachibatira magomarara akasiyana-siyana pane zvamungati zvinowanzokonzera here
gomarara kazhinji kacho rinokonzerwa nemararamiro atinoita kazhinji yatinoti muchirungu lifestyle diet zvatinodya zvinogona kuti tigozoita gomarara tikatarisa kare tichikura tiri kumisha taidya michero yemusango taibikirwa zvatairima muminda pamuno nepapo ndopamaizotengerwawo chingwa nemadhiringi asi kazhinji kacho maidya zvirimwa zvinobva mumunda menyu kana kuti michero yemusango izvozvo izvo ndozvatinokurudzira kuti vanhu vange vachidya
Mutungamiri wesangano reCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavu, vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, vatsigiri vakawanda venhabvu munyika. Havasi kufara mushure mekunge chikwata chavo chemaWarriors chakundikana kubudirira kumakwikwi e2016 African Nations Championships kana kuti CHAN ari kutambirwa kuRwanda. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa zvizere nemamiriro akaita zvinhu.
Vatsigiri venhabvu vakabuda mudzimba dzavo vachifara nemugovera. Vakananga munzvimbo dzekutandarira kunoona mutambo wemaWarriors ndokudzoka kudzimba vachiridza tsamwa. Vakadzoka mufaro pasisina mushure mekuona chikwata chavo chirohwa 1-0 nemaEagles ekuMali mushure mekutadza mikana yakawandisa yavakawana ikugohwesa zvibodzwa. Aya, ndiwo mapedzero avakaita zuva ravo apo maWarriors aitadza mukana nemukana ichiteverana. Kukundwa nemali kwasiya Zimbabwe iri pasi pasi mamiriro egungano rezvikwata zvina zviri mugroup D. Apo Mali yave nemapoints mana, Zambia yave mumakota finari nemapoints matanhatu. Zvave kureva kuti Zimbabwe haichakwanisa kuenderera mberi mumakwikwi aya kunyange ikakunda mumutambo wavo wasara neUganda, sezvo vanopedza vane mapoints matatu chete. Asi muZimbabwe hapana kubvumirana muvatsigiri venhabvu kuti chii chaicho chakakonzera kuti maWarriors anyadzise kudai. Vamwe vari kuti gadziro yemaWarriors yanga isina kumira zvakanaka. Vamwewo ndivo vari kuti murairidzi Kaliso Pasua haana ruzivo rwekurairidza chikwata ichi makwikwi epamusorosoro akadai. Asi vamwewo vanoti vatambi vemuZimbabwe vari kure zvikuru nevekune dzimwe nyika munyaya dzenhabvu vachitarisa ivo matambiro avakaita kuChan. Ngatinzwei zvaitaura vamwe vacho mutambo weMali uchangopera.
Kana kupiwa ma red card kuchitamba munhu rafu Brazil zvati vachadziziva havo vandiko munai vakawanda kudaro
Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaBeven Gonese vanoti pamusoro pevatambi vasingagone ava, kukundwa kwemaWarriors kwakakonzerwa zvakare nekushaya gadziriro yakakwana.
Chekutanga hatina kunyatsogadzirira zvakakwana, plus chechipiri maplayers edu haasi kunyatsotamba zvakanaka, ende hatina kutamba mafriendlies ekuti taifanira kunge takagadzirira kuti tikwanise kunotamba nemamwe matimu ari pamusoro.
Imwe nhengo yemaWarriors fan club vatongesai Matapure vanotenderanawo navaGonese vachiti zvese izvi zvakakonzereswa neutungamiri huripo hweZipa, uhwo vanoti hauzivi nezvenhabvu.
Akaiswa paZipa uyo haazive bhora uyo, nepakaiswa munhu anenge anoziva nezvebhora, chiyangu haagone bhora kweza kuda kutora mari.
Asi vaMatapure havana zvekare mashoko akanaka kumurairidzi wechikwata ichi Pasua, uye vanoti aipererwa zvekuti haafaniri kurairidza chikwata ichi makundano enhabvu yepamusoro soro akadai.
Hapasuwa ka arurasika mbijana, uye Pasua ngaarove pasi, hapasuwa ngambozorora mbijana.
maWarriors atarisana nedambudziko rekuti vangangobuda vasina kana point imwe chete, sezvo pasina chivimbo chekuti vangakunde mumutambo wavo kugumisira uyo vari kusangana neUganda nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateriri muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kukundwa kwakaitwa chikwata cheZimbabwe kumakutano eChan kuRwanda. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuru yeHarare inoti iri kuenderera mberi nekupwanya dzimba pedyo nenhandare yeHarare ichibatsira hurumende, nekuti nzvimbo yakavakirwa dzimba idzi inzvimbo yehurumende. VaMugabe vanodzoka kumusha kubva kuZororo, asi vakawanda vachiti havaoni vachigadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, zvikuru sei munyaya dzezveupfumi uye nyaya dzekudya. Vatsigiri venhabvu vakawanda munyika vogunun'una nekudyiwa kwakaitwa chikwata cheZimbabwe Warriors kumakwikwi eChan kuRwanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kuna vasina ukwanisa kunzuka na odzedu za nasi, tirei pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Aiwa, vaterere tashuka kumagume ichirungwa chedu, doku siya hii mchinzuka na odze chirungu, mwina Chris Gande na Marvelous Mshanganya huye.